government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vana mukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa huori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303, zvichitevera kuziviswa kwevamwe vanhu vapfumbamwe vakashaya muHarare mumazuva esvondo rapfuura. Nezuro vanhu makumi manomwe nevatatu 73 vakabatwa nechirwere ichi, uye vose vakabatwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana 140. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 10,912. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine makumi matanhatu nevaviri 9,062. Vamwe vana mukoti vepachipatara chesali muGabe Central Hospital vanoti havana kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kuhurumende nekuda kwavo, asi kuti vari kumanikidzwa uye kuchechidzirwa kuti vaite izvi. Vana mukoti ava vanoti hurumende yakashandisa nzira yokuvachechidzira pamwe nekuvanyima mihoro yavo yemuna mbudzi pamwe nemari yebonus. Mumwe mumiriri webashandi vechipatara ichi uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Nurses Association vaSamson Gurupira vanoti vanamukoti vari kutumirwa matsamba ekuvachidzira kuti vanodzingwa mabasa kana vakasashanda mazuva mashanu pasvondo, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatye. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chegurukuta rezveutano muzvinafundo Amon Muruvira kuti tinzwe divi rebasi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGurupira.
Chakaitika ndechekuti vana mukoti vazhinji vakanga vasina kufara nedanho rakatorwa negavhumendi kuti vaende kubasa for 5 days. Saka ana mukoti neassociation inoZimbabwe Nurses Association takagara navo pasi takabvumirana kuti isu ngatiratidzei tiregere kuenda tiite anonzi maflexible duties akanga akabvumirana negavhumendi nezina. Paive paina minista vekuzobva vanonzi vaObadhiah Moyo. Saka nekudaro gavhumendi yakabva yatora danho rekupanisha manesi aya nekuvabvisa papeiro. Saka ndinokureva kuti vamanesi mazhinji vakadzi, uyezve vamwe vakadzi vazhinji vacho vanogara nevana vachengeta vana vega, uyezve Novemba wese akapfuura vasina kuwana mari. Saka vakange vari desperate vasina kana chekubata kana totangira papi. Saka vakabva vangomanikidzwa kuti vanyore matsamba, uyezve matsamba aya vakanyora vachita zvokumanikidzwa nanhasi vanhu varikutumirwa mamesaji vachifonerwa kuzinyora tsamba iyoyo yokumbira uregerero iendeswe kumusoro kuti udzokerwa papapero vakasanyora basa riri kubva rapera saka vanhu vari kuchichidzirwa ndo ziri kuitika
saka vangani vanyora kuhurumende izvo vachikumbira uregerero
sofa ndingati basa remugabe about 520 vanyora matsamba but pekutanga pakatanga kunyora vanhu matsamba aya vakatanga vachinzi vari kunyora nekuda kwavo but isu zvatino panangosvika tazongopesa takutofonerwa takunzi munhu wese ngaanyore tsamba asina kunyora haasi kuwana salari saka ndo zvaita kuti vanhu vese vazopesera vanyora matsamba asi vanhu vari kungonyunyuta vari kunyora vasinyunyuta havasi kuda kunyora asi vari kunyora nekuda kwekuti havana chokubata uyezve upenyu hwakaoma muzimbabwe ndozvaitasarisa kuti vazopesera vanyora matsamba hakusiri kukuda kwavo asi kumanikizwa uyezve nesituation yemuzimbabwe ndoita kuti vanyore matsamba aya nekuti kana chokubata hapana uyezve upenyu hwakaoma
matsamba aya ari kunyorerwa achienda kunaani vagurupi
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna permanent secretary asi pekutanga tsamba inonyorwa ichiendeswa kuna chief executive officer but pakuzokumbira ruregerero unongo chikumbira ruregerero uchiti ndakatadza kuteerera oda yakapiwa napermanent secretary yekuteedzera murawo wekuuya kubasa mazuva ese nekusiyana nemaflexible duties saka tsamba inenge ichienda kuna CEO but CEO achazotora matsamba achiendesa kuna permanent secretary asi oda tiri kunzwa kuti inenge ine mukuru weministry
pane vati vapindurwa here pane vakanyora matsamba
pindurwa chingori chitororo chengoti unyore tsamba kuti udzoserwe papapero hapana akapindurwa ingori oda yechisimba yekuti munhu ngaanyore tsamba whether you like it or not masondo apeta zina yakanga yahwina court case haikoti yanga yapa oda yekuti manesi aite maflexible duties uyezve mareasons aangavapa mutsamba yavo neapplication yaangavapa vachisungisa ministry of health akaonekwa nedare rehaicourt kuti aikodzera kuti vaite maflexible duties uyezve vanga vakiswa basarari vazosorwa basarari asi semaonero angu ndikuona kunge hurumende haichida kuda kuratidza kuda kuteerera court order asi iyo idatora advantage yekuti manesi anyora tsamba dzeapology iyo chete chavatiri kuda kungoteerera court order
saka kubva vakanyora mwedzi wapera pane vati vatambira here mihoro yavo yanga yambomiswa
hapana tatambira vanhu vese vakangotarisira kuti zvichida nekuda kwokunyora matsamba ekumbira uregerero pamwe pachasvika payday remuna December pamwe vachabva vapiwa mari dzavo dzemuna November nebhonasi nepeyo muna November because vazhinji vakanga vakaorovha ma2 days chete ndobva vazoona kuti masitanga akuendeswa vakubvisa papero pavakaona kuti papero havana kutambira vanhu vese vakabva vapanika ndobva vadzokera kubasa uyezve nekuchichidzirwa kuti basa rinogona kupera
avo vange vari sachigaro vesangano revashandi repasali Mugabe Central Hospital vaSamson Gurupira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekurwisana neuori kana kuti International Anti-Corruption Day. Musi wa 31 Gumiguru 23, sangano reUnited Nations rakatara kuti zuva rekuzivisana nekutaura pamusoro pezvouori richave musi wa9 zvita gore rega rega. Zimbabwe imwe yenyika dzichange dzichicherechedza zuva iri. Komishini yeZimbabwe inorwisa zveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kucherechedza zuva ranhasi ichifara nebasa rairi kuita. Umwe wemakomishina esangano iri amai Jese Majome vanokurudzira vatori venhau kuti vasangotaura pamusoro pevasungirwa huori asi kuti vaenderere mberi nenyaya yacho kuudza vanhu zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva.
Zuva iri rinoreva kuti izuva rakatarwa nesangano renyika dzepasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuori pasi pose kuti titore matanho kuti senyika nyika inoti nyika ndo nhengo dzesangano repasi dzitore matanho ekupedza huori pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzviyeuka kuti huori hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho aya kwete kuti zvingotaurwa chete. Saka gore negore rinenge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri. Sere gore rino rinonzi iro igore rekuteresedza nekuzvitsidzira kupedza kweihuri merera nenyaya yeku ndikati kuruma nzeve kana kumhanara kumhanara huori nekuruma nzeve vanopereseka nevanhu sezvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission nemaposa nekwakarira kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huori kuti pachirungu panoshandiswa izwi rekuridza pito tingangoti ndo kuridza pito kuti huori kuti hoi pane huori pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere.
Komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei?
Komishini yedu yemuZimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo dingindira iro riri rezvekupedzesa kwehuori rekunyeurira anonzi mawhistleblowers varidzi vepito vachiridzira huori kuti huori ngahupere. Asi uyezve isu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuZimbabwe ratiri kucherechedza rekuti kana huori hunobereka humwe huori. Saka tiri kushandisa madingindira esaya ari mairi tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano mese machete zvese nezvizvarwa zvakazvimirira pachezvadzo kuti redwe ngatitidzei ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti panopaita huori pito isinogona kuiridza ichidaizira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzovezera munzeve chaizvo kana tisingadi kuti tisikane. Uyezve nedingindira rechipiriro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huori unoramba uchingobereka humwe huori saka tikasaridza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichitidya. Saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neAnti-Corruption Commission kuti Zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori. Tikati pamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huoriwo pachezvavo vese tinocherechedza tichiti zuvera hariseto zuva rega nekuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva irori richete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yeZimbabwe huori hwatiri kusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro mbira dzakondo.
Munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichikonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri, munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda neya yeuori vanhu ndiona veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimhosva nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori mapepa nawo akasataura kuti nyaya yake yafamba-famba yapakati ichazodii vanotofunga kuti zvapera asi zvinenge zvichitongoendera mberi mumanhingikiri munonzi chimumatare chinyararire. Saka hatisi chokwadi kuti hadzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisisu tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamagistrate kuti judicial service commission nguva nemawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanotiti vanochuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro. Saka zvinotigona kuti torei nguva mwedzi nyaya dzichingofamba.
Avo vange vari komishina veZEC amai Jese Majome vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rine nyaya yomwana wegrade 7 ane makore gumi nemaviri anonzi akatemwa nedombo panzeve yekuruboshe akafa. Mwana uyu Natasha Manunure wekumtapa Mugweru akanga achibva kuchikoro Sandara Primary School achiverenga gadziriro yebvunzo yaaifanira kunyora mangwana acho apo akatemwa nedombo guru nemunhu anonzi ane chirwere chepfungwa. Mukroniko mekare mune nyaya yevarwere vepfungwa vechipatara chemulondolozi Mental Institution Mublawayo vaendesa gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga kumatare edzimhosva vachiti vakarapiwa vakapora zvekuti hapana chikonzero chekuti varambe vachichengetwa muchipatara ichi mushure memakore masere. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase vashamarari vestudio 7 ndiye mudzura pamberengwa. Ndoda kutaura pamusoro peuyo Thokozani Kupe neuyo anozviti Munzura. Munzura uyu kuti vakutamba nenjere dzedu manje vakuona sekuti Zimbabwe ndeyavo. Zvavanoita izvi vanoda tizvoni kuti vari kushandiswa nezanupf vakuramba vachitijairira mani ngavakateerera ngavasiyana nekatsika kavo yako.
Makadi makadiko vashamarari vestudio 7 mose mose handingakudomine mazita mose. Tiri kuzviona zviri kuitwa namunanga kwachokwadi. Haiwo kurwadziwa here nekuputswa kuri kuita vadzimba dzevanhu chokwadi kudaro. Zvakangooma hazvo munangagwa kutendera makanzuro ake kuti anoputsira vanhu dzimba vanhu vachichema inguva ino yekunaya kudai. Hangahwetsitse mhani munangagwa. Shuwa zvarwadza izvo. Vana vadiki nevabereki vachichemera dzimba dzavo kudaro zvinhu zvabudiswa panze mvura ichinaya.
Mamuka sei ana Jonga
anatanuka Rwandi. Ndinoda kungotaura hangu pamusoro penyika yangu nyika yeZimbabwe. Ndiripo ndonzitendai ndiri paCape Town. Tingataure zvimwe tingafadzane. Varume ZANU-PF aizombobvi kana tikataura kana tikadii. Taedza zvese. They are based nenyaya yehondo chete kungori takarwa hondo. As long as Zimbabwe musina kuitika hondo, ZANU-PF haibvende tichakuwara. Nyika yekuti 50% yevanhu vari kunze kwenyika, 50% yevanhu vari kuraramiswa nevanhu vari kunze kwenyika. Vanoti hanzi zvinhu ngazvirekere ngazvirekere kukwira, uye hurumende yacho ndiyo ndakakwidza matogeti yokwidza dhizi. Saka zvairida kuti isakwira zvacho zvii. Tingangotaura zvedasi ZANU-PF nyangwe tikadii nyangwe tikadii hakuna. Kwanzwa vati takarwa hondo, hatisarute munhu asina kurwa hondo, musafoto achadzokera kumashure. Saka kutongojoina ndoti bhitsi chete totongoita kuti zvinake takajoina.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu. Kupe Mudzora komichi ZANU yamunoda kuita makwikwi nayo iyi muchidzinga makanzela emdc muchiinda kuZANU muchinyengerana nezanu. ZANU haina kunaka, toda kukuvudzai. ZANU yakaipa Kupe. ZANU yakapfekedza mudhala wetu dhirezi akabatigwa paairport. Vana vapera kumatebeleland shuwa iwo neshuwa kuti ndiyo aunoti kwati kwati nayo. Vana Mujuru nhasi varipi? Vana Jonathan Moyo varipi? Vaizvidza tisu varidzi veZANU. Unoti vana Mugabe vaihofa vakaramba kuiswa kuHerosi Eka. Vakafa vakaramba kuenda kuHerosi vana Mugabe vaidova varidzi vayo ZANU. Nemuhenyu regadzi veshiri mazai hana mutodoko. Siyana nazvo zvauri kuita izvi. Vanhu vauri kudzinga vakasarudziwa nevanhu kavo. Iwo waivapo wakadii kusarudziwa?
Makasimba here, makasimba here. Isusu tiri nani indinoitwa Mike wanatu blessing. Tarisai zviri kuitika wana muZimbabwe izvi hatichazvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Because mukuona kuti imba dzevanhu dziri kupwanywa hatichazondiwo kutonga nyika kwacho here. Tavachibvunzwa ndokutonga nyika kwacho here? Ndozvatakasarudzira kunzi ED chichonzi ED. Saka ndozvatakasarudzira ED kuti apwanye dzimba dzavanhu apa vana vanenge vakagara panze mvura ichinaya.
moita batakara sema nekuumba zvanambuya nehanda kuti hamene chirudzi chanenge chita chipwanya nyadzima dzavanhu zvine musoro here izvozvo zvanenge chiti harichazvinzwisina kuti zviri kufamba sei zviri kuenda nekupi saka takasarudzire president wacho kana president iri tsvine yakadai takasarudzire president ndekuti agai atarise kuti nyika ndepapari asi kufamba zvakanaka but asi zvaakuita kune vanhu so vanhu vari kukwara nemvura vari kufa nemvura uko iyo so mvura yekunaya muzimbabwe wopwanya dzimba dzevanhu zvine musoro zvino please tokumbirawo kuti pagadziriswe
ya maswera sei vashamarira studio 7 ndiri pano zvangu padurban apo ndonzi chirandu gono ya ini ndodongotaura zvangu mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe kuti vanhu vanotaura zvinhu zvavasingazozadzisi ivo zvavasingazopractisi by an example akanzwa minister of health avanonzi vachivenga vachiti hakuchina munhu anorapwa kunze kwezimbabwe but ivo tiri kunzwa kuti vabhururuka kuenda kuchina why vanhu vazimbabwe accept that why vanhu vazimbabwe ngatisvinure tiri kutambiswa bhora risina mweya muzvipatara yangosara midhuri isina chinhu mukati ndo zvasara muzvipatara but isusu tinotisi tinonga tichisafa saka vanhu vazimbabwe ngationi ngatisvinure
pamusoroi indinoitwa maisivanda ndiri kunzvimbo yekumidlands asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvaoma vedu wee ngatiwanzei munamato pamusoro penyika yedu ino mamiriro aaita anorwadza ekuti kwakatanga hondo yekuchimanimani pakangopinda utongi hunyuwani tikati tazviona kukatanga kupinda mabhazi achitsva vanhu vachitsvira mukati tikati tazviona iye zvino taakusangana nevana vadiki vari kuuraya vabereki vamwe vachiuraya vana vachibika mumapoto zvatisati tamboona makuna kuna vedu wee mabhemba midlands kubayiwa vanamapanga zvinhu zviri kuitika zviri kutyisa nyange vakuru vedu vakudhara vanambosangana nehondo dzakadai dei zvazvichiita mwari vapindira paita utongi hunyuwani pamwari anganzwisisa nokuti utongi huripo hunenge hwarambwa namwari nokuti hasati ambozviona zvinhu zvaitika muno muzimbabwe hatinambozviona zviri kugwadzisa mwoyo vedu wee tiri kusangana namakunakuna mukati menyika yezimbabwe tagwadziwa tarwadziswa ii mwari dei vapindira hatiwanzei munamato vedu wee
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro united kingdom yakatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira chirwere checovid-19 america iri kuongorora mushonga uyu usati wabvumidzwa kuti ushandiswe asi zvinotarisirwa kuti mvumo yekushandisa mushonga uyu muamerica ichauya mumazuva mashoma ari kutevera tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu munyaya yemishonga iyi
vahwande ndinoona zvaitwa nebritain iri kutanga kwemavaccination acharamba achienderera mberi tiri kutarisira kuti kuno kuamerica likely muno muna december vachange vakutangawo kuita mavaccine I think chinhu chakanaka for pasi rese kuti mavaccine taawana nenguva shoma achaita kuti vanhu vakwanise kuita immunity kuchirwere checovid-19 zvinokwanisa kuti tichidzokera kuoperata normally probably by the end of the year muna 2021
mutsauko wacho uri papi kuti dzimwe nyika dzitange kuita izvi america isati yatangidza
musiyano uri pakuti processes ekuapprova mavaccine. Britain vanenge vakaita an abbreviated version kana zvekumanyisa manyisa nyaya dzeregulation. Kuona kuti yafamba maprocesses yatinoti bureaucratic process iya. Saka mavaccine ese anobudiswa anotedzera a certain process. Saka nenyaya yekuti chirwere checovid-19 chaparadza vanhu vakawanda pasi rese. Magovernments all over the world akatsvaga maways ekutraya kuti vakwanise kuti once vaccine yawanikwa ikwanise kupuwa kuvanhu nekukurumidza. Saka tinoona kuti vekuUnited Kingdom ndo vatanga asi vekuno kuAmerica vana FDA veFood and Drug Administration vari kuteverawo this week kumeka a decision kuti it should it be given to people. Once that's done, tetu kutarisa nenguva shoma shoma vanenge vava kutotiwo inonzi emergency use authorization iitwe kuno kuAmerica.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa pamusoro pechikwata chichavabatsira munyaya dzezveutano. Munofungei nevasarorwa ava?
Ndinofunga vahwande ndezvekuti vaBiden vanyasa kubaya dede nemukanwa pakuti ivo vasarudza vanhu vanonzwisisa nezveutano. Vakaita sana Becerra vakanominatwa kuti vavewo Health and Human Services Secretary, munhu anonzwisisa nezvenyaya dzeAffordable Care Act munomo dzatinoziva kuti dzaziri kuenda back and forth kumacourt. Saka vaBecerra ndo vamwe vanga vari kutungamira maattorney generals emastates anga ari kudefenda Affordable Care Act. Saka vanotarisirwa kuti vanonzwisisa zviri kuitika muhealth care munomo America. Kwozouyawo masejo general Murphy, Dr. Murphy, munhu angari Surgeon General nguva yava Obama. Saka vazhinji vavaisa pakuti valead the team yekuita zvehealth neCovid-19. Vanhu vanonzwisisa zviri kuitika and vanhu vari focused. Vachameka sure kuti science dzatevedzerwa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshandira mudunhu reNorth Carolina munomu America vari parunare neStudio 7. James Chimombe nekambo kake Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vanamukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa uori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.